vanhu vakangouyavo vachidisturba meeting yakanga iripo yaiitwa nevatungamiriri kumaprovincial offices emusangano muguta rebulawayo musi wesvondo nezuro. Vakangokaruka kwakuya neyaniya dzanga dzina matanda, matombo, vamwe vanga vane mairon bar, vamwe vanga vakabata zvitina ndokutanga kupwanya mawindo vachida kuponda vanhu vakanga vakaungana vari pamusangano.
Vakataura here chikonzero chezvavaitira zvese izvi?
Ini handina kuzviwa nokuti bongozozo racho raito chisa isita tiri mukati. Ndaingohwa chete kutemwa kwemahwindo nematombo nemahwe, tichihwazve kupwanywa kwaitwa motikari dzanga dzakapakwa.
Zvinogona here kuti vanhu vakarwisa mahofisi emdc aya vanhu vemdc zvekare?
Sokunzwa kwandaiita nevanhu vaivaziva vaito vadoma nemazita. Saka ndinopindura mubvunzo wenyu komuredhi wande ndichiti hongu.
Mapurisa ari kuti chini nenyaya yakaitika iyi?
Ndakanzwa ini kuti nyaya yakasvika kumapurisa nokuti kune vamwe vakakuvara zvakaitisisa. Vakatendeswa kuchipatara chinonzi icho cheGarden House muguta imomo reulawayo.
Pamwe tinonzwa kuti imima hamusisiri mutauriri webato remdct.
Ndo zvandakataura kuti minyaya dzinotaura zvatisingazivi. Ini pano ndoda kuti mhuri yeZimbabwe yakaterera ndichiri mutauriri, handina mwadhi yandakapuwa yekunzi ndasaspendwa chero iye munhu angatanga nyora mwadhi yacho unotoshayiwa kuti unotangira papi.
Sekwakaitwa musangano kuBulawayo ukowo kuchinekwa kune rally?
Musangano inowandazve. Musangano wekuBulawayo wanga wari wemdct, wokuchinoi ndakawawa kuti wanga wari wemdc alai. Asandimhosva ba kuti mdct inoita musangano.